manera akanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina zvita 19, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana. Bato reMDC rinotungamirwa naNelson Chamisa rinoita musangano waro muBulawayo. Dare House of Representatives muAmerica rinopomera mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump mhosva dzekutyora mitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yazivisa nhasi kuti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana pamwe nekumanikidza vabereki kutenga mayunifomu pachikoro ichiti vabereki vakasununguka kutenga muzvitoro zvavanoda kana kuzvisonera mayunifomu voga. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nevakafanira kubata chinzvimbo chegurukota rezvedzidzo yepasi muzvarikesti Coventry mumashoko aku National Assembly vachipa zvikonzero zvekuti sei zvimwe zvikoro munyika zviri kufoira zvakanyanya zvekutoshaya kana mwana mumwe zvake anopasa. Muzvare Coventry vati pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti vana vafoire, zvakaita sekushomeka kwevarairidzi, kushomeka kwemabhuku nekudhura kwemari yechikoro. Vati mari yechikoro iri kudhura zvakanyanyisa zvekuti vabereki vakawanda havakwanisi kubhadhara mari iyi. Muzvare Coventry vati hakuna chikoro chinofanira kukwidza mari iyi nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana. Vati mari inokwira kudarika apa inenge yave kuda mvumo kubva kubazi ravo.
Application for fees increase should be below 20% increases.
Rage cry fani kukwira nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana. Vanoda kudaridza apa vanofanira kuwana mvumo kubva kumunyori webazi rino sezvakatarwa mugwaro rake number 6 ra 2018.
Vatiwo zvikoro zvizhinji munyika zviri kumanikidza vabereki kutenga mayunifomu anodhura zvakanyanya muzvikoro uye izvi hazvibvumidzwe. Vatiwo vabereki vakasununguka kutenga mayunifomu kwavanoda kana kuzvisonera. Muzvare Coventry vaziisa kuti bazi ravo rinoda kupinza varayiridzi zviuru 10 nezvishanu kuti vana vawane varayiridzi vakakwana muzvikoro, asi vati vakapiwa mvumo yekupinza basa varayiridzi zviuru 5 chete gore rinouya vachiti izvi hazvikwanisi kupedza dambudziko rekushomeka kwevarayiridzi muzvikoro. Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi amai Priscilla Misairambwi Mushonga vaudza Studio 7 kuti vabereki vanobvumirana kukwidza mari dzechikoro mumisangano yavo yemaschool development association, asi vozofamba vachichema-chema kuti mari yechikoro yadhura.
Saka neimwe nzira tiri kutizvo maparents ngaarege kuzvisungirira iwoyega, ozouyawo popota kuti maschool fees akuta sei ari kukwira, nokuti maschool fees haana kukwira ihurumende, chakwira malevies ari kuitwa zvita nechibvumirano chichi chevabereki. Chechipiri panyaya dzemayunifomu, nyaya yehombenge iri kuti zvikoro zvaa zvakuti hamutenge yunifomu kumwe kunhu, munotenga yunifomu yacho pachikoro chete. Yunifomu inenge ichitengeswa pachikoro inenge yakakwidzwa mutemo zvisingaiti. Madzimai mazhinji anogona kuzvisonera mayunifomu yevana wavo, asi havasi kubvumidzwa kuti vazviiti, nokuti vari kunzi ngavauye vazotenga chi yunifomu dziri kuchikoro. Zvataurwa kunzi zviri kunze kwechi, kunze kwemutemo.
Vati nekuda kwekuti nyaya iyi inogara ichitaurwa nezvayo asi zvikoro zvisingaterere, paramende yaita chisungo chekuti bazi redzidzo yepasi richaburisa gwaro rinotaura zvese zvinodiwa richapiwawo kunhengo dzeparamende kuti dzibatsire kuona kuti mutemo watevedzwa.
Saka tatingawa chituza kuti chii chavari kuita chinoita kuti vanhu vasaite zvavari kuti zviri kunze kwemutemo. Ndopata zobvumirana apa zvamanzi vaspeaker vachitaura kuti abvumirana kuti vanofanira kupa public statement mumaradio, mutv, manewspaper vachitsanangura zvatataura izvi. Asi vachikurudzira mainspectors avo kuti atenderere muzvikoro. Nokuti dai mainspector achitenderera muzvikoro angadai achiziva kuti kune dambudziko. Asi chiri kuitika ndezve kuti mainspector haasi kutenderera muzvikoro.
Nhengo dzeparamende dzaradzawo kusafara nekushomeka kwevarairidzi pamwe nekuti zvikoro zviri kufoira zvakanyanya zviri kumaruwa nematunhu ekumatebeleland uye kuti varairidzi vanonzi vanoshandira kune nzvimbo dzine mutauro yavasingagone kutaura zvimwe zvisinawo kufadza nhengo dzeparamende inyaya yekuti varairidzi vari kupiwa mihoro iri pasi pasi pamwe nekuti vadzidzi havana dzimba dzekudzidzira dzakakodzera zvekuti vamwe vanodzidzira mudzimba dzekugadzirira fodya muzvare Coventry vati vachapa zvichemo zvese izvi kugurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema avo vange vasipo sezvo ivo nemutevedzeri wavo vatove pazororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa nhasi raita musangano waro muguta reBulawayo. Kuti tinzwe zviri kuitika kumusangano uyu, regai tiende kune mutori wedu wenhau, Taurai Shava, uyo ari muBulawayo. Taurai, ungatiudza kuti zvinhu zvakamira sei?
Vachamisa vanga vachisangana nemapoka kana kuti zvikwata zvebato ravo, asi vatinonokei kusvika vakazotangawo kutaura nevanhu. Asi chinhu chikuru chaitika ndechekuti vazotadza kupedzisa nhauro yavo yavaa vachiita, mapurisa achiti nguva yavanga vakataura kuti vachapedza musangano wavo yanga yapfuura. Panga pane mapurisa anodzivirira mhirizhonga kana kuti anti-riot police vane chitsama vanga vachipfuura kana makumi matatu vanga vane imbwa. Musangano yavo vasiti wo zvekuti vanhu vanga vauya vazenge vakudzingwa nemapurisa panzvimbo iyi.
Musangano uyu wanga wakanangana nei?
Vachamisa pakatanga kutaura vasati vakanganiswa nemapurisa sezvandareva, vati musangano uyu wanga uri wekuti vawane mukana wekusangana nezvikwata zve vakuru vakuru vemastructure avo, sezvo vanga vasati vambokwanisa kuita izvi kubvira bato ravo parakaita kongresi pakati pegore rino iri. Saka vanga vachiita kambeche kutanga kuti vakwanise kusangana nevatungamiri vemudunhu reBulawayo.
Chii chataurwa panguva doko iyo yavataura nevatsigiri vavo?
Ndofunga chinhu chikuru chavanyatsokubudisa pachena ndechekuti mashoko ari kubuda ekuti ivo ivo semutungamiri vave kuzopindawo muchikwata chinozivikanwa chichinzi Pollard ndeyekunyepa. Asi sezvandataura havana kuzokwanisa kunyatsokutsanangura mberi zvakanyanya pamusoro penyaya. Tinoziva kuti mazuva mashoma vakasangana nevaimbova mutungamiri weSouth Africa vatavo Mbeki. Saka vanhu vakawanda vanga vachida kunyanya kunzwa kuti zvii zvavakataurirana uye kuti sebato vachabvuma here nhaurirano dzingada kuitwa pakati pavo navamunangagwa. Asi sezvandiri kutaura havana kuzokwanisa kuwana mukana wekutsanangurira kuvatsigiri vavo nekuda kwekumiswa kwavaitwa nemapurisa. Asi mushure memusangano uyu wavanga vachisangana nevatsigiri vavo vakawanda, vari kunopindazve mumwe musangano wavari kusangana neNational Council yevatungamiriri vebato reMDC kumahofisi ebato ravo.
Iwe wakwanisa here kumbotaurawo neutungamiri hwekuBulawayo kuti unzwewo pfungwa dzavo pamusoro pemusangano uyu uye kukanganiswa kwavazoitwa nemapurisa?
Ndakwanisa kutaura David Coulthard, ndakwanisawo kutaura nedzimwe nhengo vatsigiri zvavowo vasina zvenzvimbo vanga vachishora zvikuru zvaitwa nemapurisa, vachiti izvi hazvina kusiyana nezvaitika panguva yeutongi hweudzvanyiriri hwevachena vakati MDC yakutoita se mapato airwira rusununguko zano nezapu panguva iyi nekuti sezvatinoziva tese munhoroondo yenyika mapato aya airambidzwa kuita misangano nezvakadaro nehurumende yevachena.
Tinotenda zvikuru Taurai Shava, uyo anga ari mutoro wedu wenhau. Taurai Shava achitaura ari parunare muBulawayo. Dare reparamende remuAmerica nezuro manheru rakapomera zviri pamutemo mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump mhosva yekuzvidza dare reCongress pamwe nekushandisa masimba avo zvisiri pamutemo. Izvi zvava kureva kuti vaTrump vachatongwa nedare reSenate mwedzi unouya, iro rinenge riine mukuru wevatongi vematare edzimhosva ari sachigaro mukutongwa kwavaTrump. Dare reparamende remuAmerica rine nhengo dzebato nopikisa reDemocratic Party dzakawanda, asi nhengo dzebato riri kutonga reRepublican Party rinove bato ravaTrump ndidzo dzine huwandu mudare reSenate, izvo zvinogona kuona nyaya dziri kupomerwa vaTrump dzichiraswa. Pamhosva yekutanga, vaTrump vari kunze vakakumbira mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vavabatsire kuferefeta vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika munguva yeutongo hwaBarack Obama vaJoe Biden pamwe nemwanakomana wavo. VaTrump vanonzi vakaita izvi vakabata mari inoda kusvika kumamiriyoni mazana mana emadhora yaifanirwa kupiwa serubatsiro kuUkraine inove mhosva yechipiri yavari kupomerwa. VaBiden vari kutarisirwa kukwikwidzana navaTrump musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mudzidzisi pachikoro chepamusorosoro cheMeloni University kuOhio muno muAmerica, Dr. Moses Rumano.
Inini ndiri kufara chaizvo nekuti zvinoreva kuti America ine utongi hwakanaka hunoreva kuti hapana bamunhu ari pamusoro pemutemo. Kana dai mutungamiri wenyika akakanganisa, anofanira kuti agopuhwa zvirango zvinoenderana nezvaanenge aita kuchikora. Zvinodzidzisa kuti kana tichitungamira ngatipei kodzero dzevanhu kuvanhu zvakazara.
Saka munoona izvi zvichibatsira chii mukurarama kwavanhu kana mukutongwa kwenyika?
Zvinobatsira izvi mukuti vanhu vanenge vari vatungamiriri vasarudzwa nevanhu vanozoziva kuti vakasarudzwa kuti vatungamire vanoshandira vanhu, kwete kuti iwo vanenge vasarudzwa kuita vatungamiriri vogotarisira pasi vanhu vakasarudzwa kana kumhura. Zvinobatsira izvozvo kuti vagozoziva kuti upenyu hwavo hwese vanenge vane zvirango zvakambotemerwa kuti vakamboimpichwa.
Pane vamwe vari kutarisawo neziso rekuti zvine chekuita nematongerwo enyika nokuti dare reparamende repasi kana House of Representatives yakazara vanopikisa veDemocratic Party, zvichireva kuti vaTrump vari kungopomerwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, asi nyaya vekazoenda kuSenate kwainofanira kunotongwa vanogona kubuda vachinunurwawo nenhengo dzeRepublican Party ikoko. Munoti
hongu vanogona kununurwawo ivo neSenate kune nhengo dzavo dzakawanda, asi zvakanakirawo America, utongi hweAmerica hunoreva kuti hune machecks and balances anenge ariko. Dai vaTrump vasina kutwara mhosva bai wanga vasida vasina kumbomiswa pamberi pemhosva kana zvirango zvichitongwa zvakapuhwa izvi kwavari izvi, zvinoreva kuti kuri kukanganisa kwavaita ofisi yavo ivo. Kana dai zvavo ivo vakasabvaba pachigaro, zvinoreva kuti mukati meupenyu hwavo kana mukati mekuenderera kutonga kwavanenge vachiita vaakuziva kuti vanosvika papi, vanotangira papi, uye vachiziva kuti kodzero dzevanhu dzinoita sei.
Tichitarisa nguva iri kusimudzwa nyaya yekupomerwa mhosva kwavaTrump, nyika yeAmerica yaya kutarisana nesarudzo dza2020 dzinoitwa gore rinouya. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
Zvinotibatsira kuti zvichida vaTrump vanogona kuzotiwo kune vanhu vavo vanovatsigira, honai ndanga ndichipomerwa handina pamhaka. Zvichida zvichapa kuti vaTrump vakwanise kuzosarudzwa futi musarudzo iri kuuya, uye zvinogonawo kuti kuna vanhu vakawanda vanozotiwo mutungamiriri wenyika atiri kuti uyu ndiye anoita zvakanaka haasi kutonga zvakanakaba. Zvinogona kuita kudivi rekurudyi kana rekuruboshwe, pekuti zvinogona kubatsira vaTrump kana kuti zvinodzikisa vaTrump pasi vanhu vachinge vachiona kuti hatidiba kuti tigozoita mutungamiriri wenyika anenge achityora kodzero dzevanhu kana anofunga kuti iye ane kodzero kupfuura mutemo wenyika.
Kuzino siya upapi batore ma Democrats kana wa Trump wakazwa ni kwa ne Senate vasina moshu.
Wano tofara ma Democrats kuti wakwanisa kuita zvauzo wanenge wakwanisa kuita. Nekuti ndo simbara wara wainaro. Senate wo ina ma Republicans akawanda. Kana dai kazo shaya mhosva ikuwapomera kana wakanza wana mhosva. Zvandinokarira kuti ndo zviripitika. Ma Democrats anenge ati isusu taitawo pedu. Saka ndozvo vanokarirwa kuita. Wanomirira wanhu, wanomirira ma constituents awo. Wanoti honai zvatakwanisa kuita izvi. Saki mutungamiriri apuhwewo zvirango. Nekuti achikora mitemo yanga yaonekwa kuti ndozviri kuitika.
Vanga vari vanongorora zvematengerwo enyika vari mudzidzisi pachikoro chepamusoro-soro cheMellon University kuOhio muno muAmerica, Dr. Moses Romano vari parunare kwakare kuOhio neStudio 7. Yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vabdel Kader Tebboune vatoreswa mhiko nhasi semutungamiri weAlgeria zvichitevera kukunda kwavakaita musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa svondo rapera iyo isiri kutambirwa nevari kuratidzira munyika iye vachiti kugadzwa kwavo ndekwekuda kutora masimba munyika iye. VaTebboune avaimbove mutungamiri wehurumende yenyika iyi vakawana mavhoti anoita zvikamu makumi mashanu nezvisere kubva muzana asi sarudzo iyi haina kupindwa nevanopikisa vanga vachida kuti mitemo yesarudzo ivandudzwe. Saudi Arabia imwe yenyika shoma dzechimuslimu isiri kupinda musangano wemazuva mana muKuala Lumpur uko uri kuzeya nzira dzekugadzirisa nyaya dziri kunetsa munyika dzechimuslimu pasi rose. Musangano uyu wakarongwa nemutungamiri weMalaysia vaAmahata Muhammad. Zvichitevera kupomerwa mhosva kwakaitwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nedare reHouse of Representatives, mutauriri wedare iri amai Nancy Pelosi havasi kuda kutaura kuti vachaendesa here nyaya iyi kudare reSenate kuitira kuti vaTrump vatongwe zviri pamusoro. Vaimbo vamutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki vanoti vari kutarisira kudzoka muZimbabwe mwedzi unouya kuti vaone kuti vofambisa sei nyaya dzenhaurirano dzekuedza kupedza matambudziko akatarisana nenyika. VaMbeki vanoti vari kudawo rutsigiro kubva kuSadiki kuti vakwanise kunge vachiyananisa. VaMbeki ndivozve vakamboita mutongi gava pakati pezano PF neMDC pakazoumbwa hurumende yemubatanidzwa muna 2009. Parwendo rwawo rwevhiki rino, VaMbeki vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa, nevamwe vatungamiri vezvematongerwo enyika vari mugungano rePollard. VaMbeki vari kutambirwa zvakasiyana-siyana munyika, vamwe vachiti vanokwanisa kubata basa asi vamwe vachitiwo vanorerekera kudivi rimwe chete. Mukuseyana zvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7, Abata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaJoa Mavinga, pamwe nemutevedzeri webato reMDCT vaObert Gutu. Totanga kunzwa kubva kuna vaGutu.
Ini ndinofara zvikuru nekuya kwakaita distinguished scholar and African statesman Comrade Thabo Mbeki. Mazwa mashoma anga ari muna muZimbabwe mazwa mairi matatu avakawana mukana wokutaura nevanhu vakati wandei kutanga nemukuru wenyika President Mnangagwa zvichienda kune mapoliticians vemapato akasiyana siyana. Ndakaonazve vakasangana na Father Mukonori voku Roman Catholic Church, vakasanganawo nevamwe veCivil Society, vakasangana nevamwe vakawanda wanda vemedia nezvimwe zvakadaro. Saka tinozokudziridza tichifara nazvo.
VaMavinga, munoona VaMbeki vachikwanisa here kubata basa zvakanaka?
Chinokosha ndechekuti vatungamiri vemasangano ezvematongerwo enyika vari muZimbabwe vanogamuchira here VaMbeki ndochatanga. Kureva kuti zvatanga tichiona VaMbeki vachikwazisana vachinyemwerera vaine vatungamiri vamapato akasiyana siyana mucherechedzo wekuti zvichida vagamuchirwa vanovimbwa navo mugore ra 2007-2008 ndivo zvevakapinda pakutungamirira nhaurirano dzikabudirira nenzira yekuti pakazove nehurumende yemubatanidzwa pakati pehurumende yavamugabe mushakabvu navatsvangirai mushakabvu vaitungamira bato rinopikisa remdc saka hakasike kutanga zvinogona kudaro asi tinofanira kuti tigamuchirezve kuti iko zvino masamba asiyana nekuti vatungamiri varipo havasivo vaitungamira panguva iyoyo izvi zvinogona kuita kuti nekuti vanhu vave vatsva zvinobuda zvinogona kusiyana
todzoka kwamuri vagutu vamwe vari kuti ivo nhaurirano dzinofanira kuitwa munyika dzinofanira kunge dziri pakati pavachamisana vamunangagwa chete vachiti ivo zvepoland kutukana kwembudzi
unoona munene blessing ndinotoseka nekuti pfungwa dzakadaro ndinodziona pamasaisai ndoumburuka hangu nokuseka ndichiti vedeweka kurasika njere kunowanika muvanhu Zimbabwe ndeyedu tose ndomakanambotanga nditaura ndichidaro hapana munhu anonzi Zimbabwe ndeyake oga oisa mumbudu oita madira ajojina nayo hazvina basa kuti unozviti ini ndine pati yakakura huru mapati madoko saka ngaasavapo ngaasataura zvinongoperera kuhope nekuti ihope hope dzakashata zvikuru muchirungu anoti inightmare
vamavhinga munoona sei nyaya yenhaurirano vamwe vari kuti dzinofanira kunge dziri pakati pemdc nezanu pf chete
chiripo zviri paviri divi rekutanga hongu vanhu vese vane chekuita nezvekutungamirwa kwezimbabwe vanofanira kuti vapuwe mukana wekunzikwa ichokwadi asi pane imwewo pfungwa yekuti munoona pane mutemo wezimbabwe wepolitical parties financing act unotaura iwo kuti bato rezvematongerwo enyika rigone kupuwa chikamu chemari dzenyika rinofanira kunge rakati kure kusvika pane chimwe chikamu kureva kuti kunyange zvazvo tichiti vanhu vese vanofanira kunge vari munhaurirano pasina anosara zvakakosha kuti kusasiyiwawo mapato anopikisa makuru tichitarisa umiririri hwavo mudare reparamende rezimbabwe kureva kuti zvinenge zvakatsveyama kuti paitwe nhaurirano dzigosiya vachamisa nebato ravo remdc nekuti tikatarisa mapato ane umiririri muparamendi makuru mapato arimo ibato rezano pf yavamunangagwa nerava nelson chamisa remdc
todzokawo kwamuri vagutu vamwe vari kutika chimwe chiri kunetsa ndechekuti havasi kunyatsoona basa riri kubatwa nepoland pari zvino kuti munhu zvinzi munyika zvinhu zviri kuchinja kubvira zvayakaparurwa muna chivabvumi
ndoda kuti vateereri vazive kuti maausterity measure kuti abiswe ndisu vepoland ndosaka pakazobiswa masubsidi akadzorwa kuti aya vatingati sadza hupfu vanhu vonzi havachakwanisi kubika kana 1 mili yesadza
vamavhinga pane chiri kubuda here kupoland
tinototambira mashoko anenge achitaurwa tichizvitendawo kana vachiti tine zvatakataudzwa takabudirira mavhiri nekuti kana vachinge vaita nharurano dzavo vanenge vakapfiga mukova tinenge tisipo ini nemi mukoma blessing
gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mavhinga vachisara vari parunhare vari kubritain manzwawo zvakare kubva kumutevedzeri webato remdct vaobert gutu vari parunhare muharare muhurukuro dzanga dzichikokerwa nablessing zulu westudio 7 makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chelet's talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nemusi wechishanu pafacebook page yedu yevoa shona nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika
na kadina lengo ndikukona ndiri kuNamibia.
Kutaura ichinzi.
Nyaya iri kuZimbabwe yakatooma. Inotonetsa kuti ichinzwisise bata kungochema nawo nevakuru vedu dai vangobata nawo vanhu vakwanisa kurarama because namo iri kumusha uku. Totoshaya kuti totora hama dzedu here timanidzira nekumahwani rumu kwatiri kugara kuno.
Saka imi muri kuona sekuuya kwemuyananisi mukuru vatambo mbeki kungabatsira here?
Ndiri kuona sekunge kungangotibatsirei like zvawakamboita pa 2008 paya. Ndo mafungira andiri kungoitawo kuti dai vangogarawo pasi zveitorega kupesaniswa nezvekuti uyu ndezanupf uyu ndeMDC tongoita vanhu vamwe chete tongoita matred mamwe chetewo so nyika yoenderera mberi.
Dr Dendere, regai tiyenderere mberi tichiti vazhinji vari kuZimbabwe takaona pakabuda vote iyi vazhinji vaibva vatoti saka Trump vakuenda here zvinorevei izvi?
Zvichaitika ndezvekuti muna January nyaya yeichaenda kuSenate. Nyaya yaenda kuSenate zvinogona kuenda zvakadai. MaSenate anogona kuvota nesimple majority kuti zvokudropa macharges zvobva zvaguma. Kana kuti inoita trial. Aiwa, asidiwe kuti vaTrump vakuenda. Dai kuri kunzi kuSenate kune madhemokrats akawanda majority. Kana kuti dai kuri panguva yekuti madhemokrats nemarepublicans ari kubvumirana kuti vaTrump vari wrong. Vai impeach kwa vobva vabuda muoffice. Asi sezvatakaona ichiitika pana vaClinton, the likely outcome is kuti maSenate Republicans vachava ita kuti vabve pamosha iyi. Asi even zvadaro iyo nyaya yekuimpeachwa inyaya yakaipa nekuti zvinenge zvakunzi muhistory yeAmerica pane vanhu vatatu chete vakaimpeachwa including ivo vaTrump ende hapana president anoda kuitwa izvozvo. Then depending nekuti trial inofamba sei munoziva patrial ndopanouya vanhu vachibvunzwa kuti iwe wakazodii ukazodii ukazodii zvichiitika muelection year zvinogona kunakira madhemokrats zvinogona kuvaipirawo. Asi kuna president Trump ivo vavaiswa mukona saka vakufanira kupedza nguva yakareba vachirakidza vanhu vemuAmerica kuti ivo havana mhosva yavakaita.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi panguva iyo veruzhinji vari kugadzirira dzoro rekisimusi negore dzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Saye Kambo angasa kubva kuna Selma Mtukudze. Tavatasuka kumagume chirongwa chedu. Sezvongo yedu yapera rakaiti mutari samusore nhaudza nhasi. Hurumende inoti zviri kunze kwemutemo kukwidza mari yechikoro nezvikamu zvinodarika 20 kubva muzana. Bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa raita musangano waro nhasi kuvulawayo uyo unonzi wazomiswa nemapurisa. Dare House of Representatives muAmerica rinopomera mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump mhosva dzekutyora mutemo wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu nhasi ivainesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 19 Mpalakazi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ayithi ukuthi usexoxi umsebenzi kodwa ithi ukuthi bamthole elecala and then now sizoya ku Senate, iSenate yesizo decide ukuthi bayamkhombisa yini ukuthi bamkhiphe umsebenzi.
Amalunga edalele House of Representatives ngapha kwelemelika avote avumelana ukuthi uMongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho we-impeachment.
President Thabo Mbeki uphendukile izolo ngo-8 o'clock ebusuku ukuzohlangana no-President Jamil. Kukhulunywa ngezinto ezihluphayo elizweni njengoba laye chile ukuthi bebebonisana ngodubo leZimbabwe lokuthi kungenziwa njalo ukuthi kulungiswe udaba lokhetho olwahluphayo.
Owayengumongameli weleSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki ubikwa ephindele ukuyakhulumisana lomkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa okwesibili. Kuhlandla lesine lokuthabalala kwamadamu lamhlanje sisezansi yemandebeleni sikhangela idamu legungwe eGwanda South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga edale leHouse of Representatives lakwele Melika avote evumelana ukuthi uMongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho othiwa i-impeachment. Ubufakazi obethulwe edaleleli buveza ukuba akwenzayo ukumisa uncedo olwaluqondiswe ukuya e-Ukraine andubana kucutshungulwe indodana kaMnumzana Joe Biden. UBiden ukhangelelwe ukuncintisana loTrump kukhetho lomnyaka ozayo. Amalunga phose wonke akubandla lamaDemocrats edalele House of Representatives avotele ukuthi uTrump ayethoniswa edalele Senate. Abebandla lamaRepublicans labo bavotele ukuthi angayithoniswa. Unkosikazi Nancy Pelosi oyisikhulumeli sedale uthi baza phanyeka udaba lolu edale leSenate sebesuthisekile ukuthi icala likaTrump lizathoniswa ngemfanelo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe loMnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ezimele.
Ayithi ukuthi usexoxi umsebenzi kodwa ithi ukuthi bamthole elecala and then now sizoya kuSenate, iSenate yesizo decide ukuthi bayamkhombisa yini ukuthi bamkhiphe umsebenzi.
Siyabona ke unkosikazi Nancy Pelosi okokela ama-Democrats ukubeke sibili kwacaca ukuthi kabasoze bahambise lokho kuthiwa ngama-articles of impeachment kudale le-Senate kungakacaci ukuthi bayathonisa njani icala leli. Kujoni kono
wenzela ukuthi aplane kahle ukuthi ama-managers azowathumela ukuthi bayodefenda ama-articles lawa abawenzileyo kuzodependa ngokuthi imithetho ezofakwa yi-Senate ngendaba zokuthi kuzoba lama-weakness yini lento ezinjalo le-cross-examination. So wenzela ukuthi abe sure ukuthi abantu abathumela ku-Senate ba-qualified ukuthi bayenza lowo msebenzi. So uthi ma i-Senate ingakasho ukuthi ama-rules ame kanjani ukuthi trial le izokhondastwa ngaluphi uhlobo, kunzima ukuthi yena esayidini lakhe akwazi ukuthi akhethe ama-managers azoya represent i-house.
Ye, nxa sesikhangele ubona ngani i-Senate kuzahamba njani?
Ngendlela okuhambe ngakhona ku-House yama-representatives sibona kuzoba lodubo olukhulu kakhulu ku-Senate ngoba i-Senate i-majority ngama-Republicans. So ama-Democrats ayi-47 ku-Senate, ama-Republican I think ayi-55 and kufunakala i-2/3 majority ukuthi i-vote iphumelele. So ama-Democrats azobe zonida ama-senator angu-20 ama-Republican ukuthi avote labo. So singakhangela the way ama-Republicans avote ngayo ku-House asibone ukuthi ama-Democrats angawathola ama-Republican angu-20 ukuthi bakhiphe u-Trump emsebenzini.
Alo ke ngumnumzana Den Moyo ingcwethi kwezombusazwe ezimele ubexoxa ecingweni le studio 7 ekhona pha e Virginia kwele Melika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Oyengumongameli wakwele South Africa mnumzana Thabo Mbeki ubikwa ephindele ukuyakhulumisana lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa okwesibili izolo ngemva kokuhlangana laye ngolwesibili. Umbeki uhlangane lenye njalo inkokheli yezombusazwe ebalisa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye kuyonale iviki. Ukuze sizwe okunengi ngali mhlangano sixoxe lesikhulumeli sikaChamisa mnumzana Nkululeko Sibanda.
Yeah, kusegcekeni ke uPresident Thabo Mbeki uphendukile izolo ngo-8 o'clock ebusuku ukuzohlangana ukuzohlangana lo President Chamisa.
Kahle kahle kade ikhuluma ngani?
Bekukhulunywa ngezinto ezisuphayo elizweni njengoba laye chile ukuthi bebebonisana ngodubo lweZimbabwe lokuthi kungenziwa njani ukuthi kulungiswe udaba lokhetho olwahluphayo. Yizo lezi injongo kaPresident Chamisa ukuthi amazise ukuthi nxa kunguye kusukele ehle uhlangothi lwakhe udubobele ukhona olukhona elizweni lokuthi ukhetho kaluhambanga ngendlela eqondileyo, impumela kayivunywanga umuntu wonke, njalo akula kwazi ukuthi kwahamba njani njengoba izinto zazisaliwe ukuthi zenziwe izeg le-constitutional court nayehluleka. Ngalolo daba kufaneleke ukuthi kukhulunywe ngalokho nokuthi kukhulunywe ngokuthi kathi kwenziwa njani ukuthi kungabi lolunye ukhetho kwele Zimbabwe oluzaletha ukungazwanani kumbe oluzabe lungela mpumela eqondileyo.
Injongo kaMbeki ingaba ingeyokuthi kwenziwe uhulumende omanyano na?
Kungaba kuyiyo leyo mhlawumbe. Okukhona ukuthi uPresident Nelson Chamisa yena njengoba vele watsho lasemphakathini akakhangelela ukuthi kubunje uhulumende womanyano, ukhangelela ukuthi kulungise singakuthi isisekelo sombuso i-constitutional order eqondisa indlela embi okwenziwa ngayo indaba zokhetho, indaba zokuntshontshwa kwezimali kuhulumende, lezi ndaba zokubulawa kwabantu ngesikhathi sokhetho kumbe abantu betshengisela. UPresident Chamisa ufuna ulungise lezo ndaba. Yizo eziqakathekileyo kuye. Nxa kuyikuthi kulungisa kwalezi ndaba kudinga ukuthi kube le transitional mechanism. UPresident Chamisa ukuthi hayi, i-transitional mechanism singakhuluma ngayo, okwaba yikuthi kuyabe kuvulwe nje isikhatshanyana esithize esokuthi kulungise leyo mthetho, kulungise lezi ndawo zesisekelo sombuzo ezingaqondanga.
Kuliqiniso na ukuthi umnumzana Mbeki uthi umnumzana Chamisa kumele avume ukuthi wanqotshwa kukhetho?
Hayi, ngamanga amakhulu aphuma kuhlangothi lwezanu PF bezama nje ukuthi thi baspine izinto ngikhanye ngani bahlakaniphile, njalo siyazi thina ukuthi
lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhungane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama,
idamu elikhulu kwakuyisiwale. Sinaphi nedamu elisephezu,
idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Kuhlandla lesine lokutshabalala kwamadamu lamhlanje sisezansi emandebeleni edamu legungwe eGwanda South. Leli damu selileminyaka emithathu ladilika latshiya izakhamizi lezifuyo zibhekane lodubo lwamanzi. Izakhamizi zithi zifele yizifuyo eziningi lonyaka ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. uAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Idamu leGungwe ngelinye lamadamu adilike ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuchitheka kwezulu lesiphepho ucyclone Dineo, kodwa nalamhlanje lokhu lingakalungiswa. Idamu leli belisiza njalo izakhamizi lezifuyo zezigaba ezifana lePelele, eMalihlowe, eMagogwe, eSimbuka kanye leNtswangu. Izakhamizi zeGungwe zithi zingagcina zithutha ngenxa yodubo lwamanzi. Esinye salezi zakhamizi uMnumzana Adumelang Ncube Jili uthi ukungalungiswa kwaleli damu sekudale indlala ngoba iningi beliphila ngokulima imbhida.
Kasisalimi lo mbhida ngoba izigoje zethu kazitshonanga kakhulu, amanzi ziyathola edamu, so sesiswela isithebo. Ukunathisa inkomo zigotshoza siyadinwa, besicele ukuthi urhulumente asincedise ukuthi idamu leli lilungise kuhle, ngoba abantu sebehlupheka ngendaba yokuthi idamu leli kalilamanzi.
Amazwi kaJili asekelwe nguMnumzana Tsepangare, esinye njalo isakhamuzi seGungwe. Yena othi ukungalungiswa kwedamu leli kuzadala ukuthi izakhamizi zakule ndawo ziphephele kwezinye indawo ezilamanzi.
Kulezi ngadi xa ukhuluma izingadi ziyafika maybe ku-6-7 iingadi lezi zonke imigodi yakhona ayisasebenzi,
abantu bonke laba sebelama la ngenxa yedamu leli. And idamu leli yilidamu elinathe izifuyo. Mina nxa ngikhayele idamu leli ngikhayele ukuthi liyilo ini impilo esigaba sebulamba, okuthi nxa ngikhayele kungela manzi kusho ukuthi ubulambu vela yithi, sikhayele ukuthi vele maybe iminyaka ezayo ivele kusho ukuthi indawo le vele yona ngokwayo iyagcina singamanxiwa ngenxa yokuthi khona abantu bazabaliki behlala lapho kula masiko.
U-Adam Johnson Atulang Dube wayeyisakhamuzi seMalitlow njalo abengukhansila weGungwe ngesikhathi leli damu lidubuka uthi uzamile ukuthi lilungiswe ngesikhathi esembusweni kodwa wehlula.
Jala sabuthenjiswa lami sengukhansila ngaphinde ngaba ngu-chairman iminyaka eminye ngikhuluma ngalo, akula nto esiyenzeke uhulumende, akula nto aseyenzile ngedamu leli. Ujala samtshela ke thethi umtsheli ukuthina uhulumende abantu bazakufa isikhuvele sekugayisa ukufa kathethi kuyalandela thina abantu ngenxa yokuthi indlala iyabe idlulisa ibhwane, ngenxa yokuthi yonke into ephila iphila ngenxa yamanzi, umuntu ngamanzi, isifuyo ngamanzi, konke ngamanzi, akula kusela mpilo.
Ukhansila weGungwe ophetheyo kwamanje uMnumzana Bhoketi Tsolinyane uthi la eselahlekelwe lithemba lokuthi leli damu lizafa lalungiswa ngoba indleko zokulilungisa zikhuphuka ngokusa kwamalanga.
Intengo i-cost yayifakiwe yayi-$195,000. So kwakathesi ngesimo esikhona nokugebheka seligebheka ngawo embundwini, angiboni kuseneliseka ukuthi lingaluma masinyane.
Ngaphandle kweGungwe kwamanye amadamu akhukhulele izulu likacyclone Dineo emangweni weGwanda ngo-2017 agoqele leMbizo leleMapate, wonke lawa madamu akakalungiswa. Kodwa usaphethe isihlalo sikasikomithi weGwanda uMnumzana Charles Dube uthi akukhona amanyathelo asebewathethe ukuze izakhamizi zithole amanzi.
Into ekhona yokuthi amadamu lawana nje ngokuningi lokhu engaka
izulu linile ngeviki edlulileyo njalo amanzi abemele angena edamu leGungwe adlulele ethuli. Izansi emaNdebeleni yiso isigaba esomele ukwedlula zonke izigaba zelizwe ngoba sithola amanzi amalutshwane ngomnyaka. Kulokuvumelana ekuthini kumele kuqakathekiswe inhlelo zamanzi kulumango kuvuselelwa amadamu njalo kugejwa amanye amatha azabamba amanzi okwesikhathi eside. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uhlele izigidi ezingama-$205 million $205 million kuluhlu lwendleko kahulumende lwebhajethi yomnyaka ozayo ezasetshenziswa kwinhlelo zokulungisa amadamu elizweni lonke jikelele. Kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabantu beGwanda South ngothi kambe imali izafinyelela nayo eGungwe ukuze leli damu lolo lilungiswe. Kusasa sizaphetha udaba lwesimo samadamu lolu ngokukhangela amanye njalo amadamu emangweni weGwanda nakwezinye iindawo zemathebeleleni South. Ngimele iStudio 7 ngiseGungwe eGwanda, yimi Albert Ncube.
Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngesimo sokuziphilisa eZimbabwe kanye lesinqumo esithethwe lidalele House of Representatives kwele Melika esithi uMongameli Trump ulecala lokungethembeki. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Alebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwele Melika ngamafitshane. Idale leHouse of Representatives kwele Melika selinqume ukuba uMongameli Donald Trump lecala lokungethembeki njalo kumele athoniswe. Umlawuli wedale leSenate ongwebandla lamaDemocrats uRepublican Senate Majority Leader Mitch McConnell usole kakhulu isinqumo esenziwe lidale lamaRepresentatives lokufuna ukuthonisa uMongameli Trump. UZulu uzadlala iKhisimusi ephakathi kobunzima obukhulu ngeviki ezayo okubangelwe ukuthabalala komnotho lokwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukufeza inhlelo zentuthuko azithembisa uZulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi ubunzima lobu buveza sobala ukwehluleka kwebandla leZANU-PF. Ngomnyaka ka-2008 eleZimbabwe lehlelwa ibunzima obufanayo umanyano weSADC wasukhetha owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki ukuthi abe ngumlamlankunzi phakathi kweZANU-PF leMDC. Amabandla omabili agcina evuma ukubumba uhulumende wenkazatho. Umbeki uphenduke njalo eZimbabwe kuliviki wahlangana loMnangagwa uChamisa kanye lenkokheli yamabandla amancane. Kunakakelwa ukuthi uMbeki uzama ukuletha umnumzana Chamisa loMnangagwa ndawonye ukuthi bakhulumisane. Umbuzo omkhulu ngothi kambe ababili laba bangagcina bebumbe uhulumende womanyano na? Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele elunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule endawonye lomgcinisihlalo MDC inkosazana Thabita Khumalo yena othi kulusizi kakhulu ukuthi iKhisimusi iza uZulu ephakathi kobunzima.
Ukuthi kule ndaba okuthiwa iKhisimusi sokuzaba libizo ngoba okukhona ukuthi kakula onto ezasenza sithabe ngoba sivele lokudla kwangkhona vele kasisakudla. So lilanga nje lifana njengamanye amalanga nje khona la sedlulile lapha esidla inqeqo zomlomo.
Babugawule kuthiwa akula Khisimusi lonyaka.
Hayi, ngiyamuza udadewethu, hayi kuliqiniso lelo nto ngameli ukuthi hayi iKhisimusi eyalonyaka ihlangane lesikhathi esinzima, isikhathi esibhekane laso lesi isikhathi esilobunzima silomangalisayo obulomumo wemali yethu engenelisiyo ukuthenga okwenelisa izimuli. Ngokunjalo ukudla kukhona sibili kodwa imali zokuthenga kazikho ebantwini. Imali kayikho sibili ngoba imali leyo khona incinyane ayenelisi ukuthi ikhangele izimuli. Njengoba siphuma nje emumeni lalowo owama austerity measures aminister wefinance, sikhangelele ukuthi phambili ngale kube ngcono kusiya phambili kusiya phambili.
Kambe kukhona yini ukukhazimula okukhanyayo phambili maKhumalo?
Ah, angazi ukuthi inkazimulo le ebona ngomhlonitsha wami uGawule yiphi. Ngoba akakuthi phathisi nxa sizathi thina umntwana ubuye endlini sithi baba Gawule sengifile indlala. Abe sithi kuye bopha ithumbu ngoba phambi kwakusasa inyanga leyiphela izinto zabe seziqoqekile. So okutsho ukuthi angalibopha lelo thumbu okwenyanga yenaleyo ekhona esisele ukuthi sikhuphuke. Asoze awungeni umnyaka omtsha uyabe sefile ngoba kakula muntu obophela ithumbu indlala inyanga yonke. Thina ebese kukhangelile njengabantwana baseZimbabwe ngokokuthi kube lokuyeka ekuthikisa okuthize kodwa kakuthi intilutho. So esikubona namhla yikho sizakubona kona umnyaka esesiyangena kuwo. Njalo manje lo ozayo sabe sesisihlala ikhuphu lokho asikakhali inkona sizakala endingakhangela futhi emkhathini impandle lapha kume kuthe cha
babugawule ngaloya mnyaka kwangenela isadaki kudaba lwezimbabwe yakhethu ubaba uThabo Mbeki waba ngumlamulankunzi kwahlalwa phansi kwakhulunyiswana kwabunjwa uhulumende wenkazatho isibone njalo ubaba uMbeki ephenduka ezimbabwe kuliviki kambe singaba sesibuyela yini kuloya mnyaka ku-2009 lapho esagcina sisiba lohulumende wobambano khona
inanzelela ukuthi umumo esesikiyo kathesi ngokuthi sikhulumisane njengamazimbabweni sikhulumisane njengamabandla ezombusazwe akhona phakathi kwelizwe ngokunjalo ngokukhulumisana lokhu sikhangelele ukuthi sikhulumisane silungise njengalokho sike sakwenza izolo sike sibe sikhulumende omanyane lokona kuze kubunjwe uhulumende omanyane kodwa kathesi angitsho ukuthi kulungiselele ukuthi kubunjwe uhulumende omanyane ngithi ubukhokheli yomele buhlale phansi bukhangele ukuthi kambe abantu ilizwe bengalihlangaphi ubukhokheli yobuqakathekile ukuthi bukhangele khonokho xa bethe bahlala phansi bathi gwaza bakhethe ukuthi bebeke ukungezwane eceleni bakhethe ukuthi bafake abantu phambili ngoba mina ngithi abantu kuqala abantu yibo abaqakathekileyo ngoba hambe shiwo abantu nxa bengapha abantu bangasala bebusa izihlahla yini abantu bangasala bebusa inyoni yini kwalwelwa inhlalakahle akuzange kulwelwe ukuhlupheka abantu balwela inhlalakahle kodwa ngiyabona kudumamele ukuthi sihambile njengelizwe safika kwelinye ibanga lapho kulezinto ezaphambanisela khona abanye abantu abangaphandle basizonda ngendaba yomhlaba yokuthatha umhlaba lokhwana okwathatha umhlaba abantu labo umhlaba kade sihlezi kiwo lowo kade ungasiwo wethu salele umhlabathi unkomo wathi yona umhlaba asiwuphakulela neni yikho kuqakathekileyo khonokho kwasiphambanisela izinto abantu labo abangaphandle basebengenela labo yikho sabona kungena ama-sanctions kungena zonke izinto ezinjengalezo kodwa asikhulumisaneni phela nxabe khona abasincedisayo abangaphandle nakhona okufuna ukwenziwa ngubaba uMbeki siyakwamukela kakhulu ngendlela ngezandla zonke ngoba kade othamisa kade belokhu bedonsa besale ukuthi babe khona kungxenye leyi yokukhulumisana lokhu
Honorable Khumalo uyeza yini uhulumende wobumbano
thina njengebadlaleyo e-MDC Alliance egoqela ngubaba upresident u-advocate Nelson Chamisa uMbeki lodwa uwile lo nguye uMbeki futhi ka-2008 lapho esabulawela khona abantu izanu yachaya ama-shoti sivu lamalongisive equma abantu izandla lenyawo kuthe sokunjalo sahamba kukhethe bantshontsha bathe sebentshontshile babe sithi no uMbeki kabuya asikhombisa umlobi qiniso sibili kwabuya sayenza kwakuthiwa yi-global political agreement kwakuyindlela ukuthi sifeze ukuthi silungise inhlalakahle kazulu yasezimbabwe akulamgoqo owodwa owalandelwayo izanu obabugawula abakenzayo bathola isikhathi ukuthi bale baphefumule belungiselela ukhetho luka-2011 so thine sokushoyo ukuthi kule migoqo okumele siyitshenje ama-electoral reforms kanti amabutho wona umsebenzi wabo ngowani ngokudubula abantu yini kumbe ngokuthi bagcine izalwane zasezimbabwe njalo umnotho lokuthi siwulungise siwulungisa kanti njalo kukhetho lapha kwantshontshwa
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo umgcinihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule Abenhlanganiso yabadokotela abasanda phutsha izifundo ama-junior doctors ebunjwe ngeviki edluleyo e-Progressive Doctors Association of Zimbabwe bathi khona bezabhalisa ngokusemthethweni inhlanganiso yabo. Abomanyano wenhlanganiso ezisebenze ze-ZCTU bebevele sebethe nxa bengabhalisanga kuzaba nzima ukuthi bakhulumisane lomqatshi ikakhulu edabeni lweholo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umkhokheli wenhlanganiso yabodokotela ePDZA uDr. Benson Dandira uthi lanxa inhlanganiso yakhe ingakabhalisi ngokusemthethweni bagijimisa khona manje ukuze banelise ukuxoxisana nomqhatshi.
We haven't yet engaged the government.
Asikaqali ukukhulumisana lohulumende ngoba besisalungisa indaba zokuyabhalisa inhlanganiso yethu. Ngemva kokuba sesibhalisile ngokusemthethweni kulapho esizokhulumisana lohulumende. Kodwa uhulumende uzimisele ukusebenzisana layiloba yiphi inhlanganiso ekhona ngaleso sikhathi.
So from government side, they just say they are willing to work with you.
Unobhala wenhlanganiso yomanyano wesebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Japhet Moyo, upha umbono wakhe ngale inhlanganiso.
Inhlanganiso ke le eyabodokotela ke ekhona, balayo imvumo emthethweni ukuthi odokotela bebumbeke iqembu labo. Okuzaba nzima kuzaba ke zinzuzo zaleli inhlanganiso ukuthi bazasebenza njani phela ngokuthi ukuze bekwanise kungena collective bargaining so befanele kube ngayi organization ke esingathi isemthethweni.
Umoyo uthi inhlanganiso uhulumende angaxoxisana layo eyaziwayo ukuthi ngiyabodokotela ngeyeZimbabwe Hospital Doctor Association. Lanxa esithi akasafuni uxoxisa labantu asebaxotshwa umsebenzi. Umkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association, uDr. Tapiwa Mungofa, uthi ukubunjwa kwenhlanganiso ye-PDZA liqhinga likahulumende ukubaxekanisa nje kuphela.
We noted that the government then decided to fund.
Sinanzelele ukuthi uhulumende wakubona kufanele athele imali kubodokotela abalutshwani bona abatholiswe abakutholisiweyo ukuthi babumbe inhlanganiso. Lokhu akuzange kube yinto eyemukelekayo kubodokotela abaningi. Bazenzela into yabo belihlekana. Lokhu sikubona njengemizamo yokusehlukanisa njengabodokotela.
They are trying to use that to paint, of course, a different picture of the situation.
UDr. Mungofa uthi kodwa leli qhinga alisoze laletha inguquko kulokho abakhala ngakho. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungakwa uthi kulesandla sikahulumende ekunjweni kwenhlanganiso ye-PDZA.
Ukubona kwami mina awukaze kube lenhlanganiso ezinje eZimbabwe ikakhulu kubodokotela. Lakho uhulumende ngeke aphongukukhangela ethi ku-right. Liqinise ukuthi uhulumende kungamethusa khonokho. Asonto elula ukuthi emukele. Lakho njalo kumele sinanzelele ukuthi odokotela bonke abaseZimbabwe baziwa nge-database. Ngoba ngumsebenzi oshota abantu abawufundeleyo. Kutsho ukuthi khona uhulumende engawuthola uhlakaniphile ukwenza njalo. Esenzelani odokotela namhla bonke bengathi kabaye emsebenzini. Izibhedlela zonke ziyavala.
Sekwedlule inyanga ezintathu odokotela abasanda kuphutsha izifundo bekhala leyo msebenzi, bekhala ngokusilela kwempahla yokusebenzisa ezibhedlela kanye leholo elinganeli indleko zokuya emsebenzini. Abenhlanganiso yezada bathi sebekhona asebabuyela emsebenzini ngemva kokungenela kwabohlangothi olubona ngezempilakahle lwe-Higher Life, lona oluyingxenye yenkampani kamakhalekhukhwini ye-Econet. Abe-Higher Life babikwa bezohlawulela indleko zeholo labodokotela okwenyanga eziyisithupha kuphela, okuyikho abangabuyelanga emsebenzini abangavumelani lakho, besithi bafuna uhulumende adinge indlela zokuzilungisisa inkinga abakhala ngazo ukuze ziphele kokuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Asavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amalunga edalele the House of Representatives elangapha kwele Melika avote avumelana ukuthi uMongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho we-impeachment. Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki ubikwa ephindele uyakhulumisana lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa okwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, lingakhohlwa ukusitinta ngowafast 6 ekuseni kumbe ntambama njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Dande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.